manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri. Nguva dzava 7 PM tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro gume guru 1 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Ma FC accounts edu tikwati ngapatsanurwe. Tonga tine ma FC accounts maviri. Yekutanga Nostro FC account inopinda foreign currency. Yechipiri inonzi RTGS FC account inopinda mare isiri foreign currency. But it's also foreign currency.
Governor we RBZ Dr. John Mangunja voparura urongwa wemashandisiro emari kana kuti monetary policy. Nyanzvi dzozeya mashoko ezanu PF ekuti inoda kuongorora chapa kuti mitengo yezvinhu ikwire. Gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vanoti vanhu vanofanira kutengeserwa nzvimbo dzekuvakira dzimba dzakatogadzirwa kare. Harare City yotamba neHighlanders mumakwikwi echibuku Super Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gavuna webanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe, kana kuti RBZ, Dr. John Mangunja, nasi vazivisa urongwa wavo wemari, vachiti vatora matano ekuti mabanga akwanise kuwana mari yekunze, uye kuti veruzhinji vasarasikirwe nemari yavo yekunze, yavanenge vaisa mumabanga. Nekune rumwe rutivi bazi rezvemari razivisa kuti mutero unobatwa panoshandiswa mari wadzikiswa. Vachitaurawo nhasi gurukota rezvemari, muzvinafundo, Mutoli Ncube, vati vane chivimbo chekuti upfumi huchakura nezvikamu zvitanhatu kubva muzana, uye vakati vachaedza kuti Zimbabwe ibhadhare zvikwereti zvayo. Mutori wedu wenhau, Thomas Chiripasi, anotipa nyaya inotevera.
Vachitora urongwa hwavo hwekushandiswa kwemari kana kuti monetary policy statement, governor webhanga guru renyika reRBZ vaJohn Mangunja vati vatora matano ekuti veruzhinji vasarasikirwe nemari yavo yekunze kana vachiisa kumabhanga.
Chokutanga ndechekuti maFC accounts enu tikwati ngataite ngapatsanurwe. Tonga tine maFC accounts maviri. Yekutanga Nostro FC account inopinda foreign currency. Yechipiri inonzi RTGS FC account inopinda mare isiri foreign currency, but it's also foreign currency. So we are saying my account yo anonga yitreda 81-1 kuite kuti izvo vanhu vasarudza value yemai mari yavo. Chechipiri ndechekuti patingatape foreign currency todebita account yeRTGS FC account uchibhadhara kunze kwenyika une FC account nosu yako unongobhadhara straight without going through RTGS account. Izvi tikuitira kuti vanhu vane mari yeforeign currency ichinge yakachengeteka inga ichishandiswa zvakanaka zvapwa insurance guarantee ne African Exchange Bank kupa as a guarantee as insurance for mari iyoyo yemai FC account. Ende takupawo futi kuti mabanks aba aise inonzi statutory reserve requirement the 5%. Kuti mari itire tichite tifise mari yakawandisa iri market ndiyo kuzva inflation.
Nyanzvi munyadzo zveupfumi uye vashanda nekambani Acribos Capital vabatana nematsika vati danho ratorwa neRBZ iri rakanakira makambani anotenga zvinhu kunze kuti aite basa rawo, asi vati chinodikanwa ndechekuti patorwe matanho akasimba ekuti veruzhinji vavembe kuti vakaisa mari yavo kumabhanga vanozoiwana.
Nyaya ipo ndekuti makambani mazhinji akachinetsika nautowana mari dzavo, because it's pane manids akawanda and zvataura zvekuti kune maimports doda woimporta mamachinari maspare parts nezvimwe zvakadaro. Saka wakaita manoso FCH zvinoitso a bit of efficiency kuti vanhu vakwanise kutora mari yako vachi exit. Ndokuti that's the only way that we can also support ma production kuti iti.
Vamangunjwa vazivisawo kuti motokari dzekunze kwenyika dzichange dzave kutenga mafuta nemari yekunze kubva nhasi zvichienda mberi.
Ma truckers fuel ari kuya muZimbabwe ari maforeigners alfa kumwa fuel yavo kuchibhadharawo neforeign currency.
Dr. Mangunjwa vati matano ese avari kutora aya akanangana nekusembaradza upfumi hwenyika kuitira kuti veruzhinji vaite mutambara kede. Zvichakadai gurukota rezvemari vamutulincuve avo vaturawo mashoko avo pakuparurwa kweurongwa uhu nhasi vazivisa kuti hurumende yadzikisa mutero wemari inobatwa panobhadharwa zvinhu kubva pamasendi mashanu yanga ichibatwa pose panobhadharwa zvinhu izvi kusvika pamasendi maviri padhora rimwe chete.
Ichabatsira economy, ichabatsira vanhu, nekuti the tax arrangement before yanga iri unfair to the lower income groups of the economy of the country.
Asi Senator Lillian Timvios vanokokera nhengo dzeMDC mudare resenate vati danho ratorwa nebazi rezvemari iri richaita kuti veruzhinji vaomerwe neupenyu.
Zvokwadi zvakaoma nekuda kwekuti munhu wese uchakuvara netaxi iyoyo. Zvinhu zvakawanda zviri kukwira zvichikwira, iko zvinova kuti chese chawatenga 2 cents per dollar, kureva kuti kana watenga chinhu $5 unotaxiwa 50 cents, kana ukatenga chinhu $10 unotaxiwa dollar. Aiwa, zvichatotiomera munyika munomu. Ko nhai matizorori here?
Vamwewo vataura nestudio 7 vati vacharasikirwa nemari yakawanda pakushandisa makadhi ekubhanga pavanotenga zvinhu muzvitoro zvakasiyana-siyana sezvo musho wemari uri kunetsa kuwana mabhanga. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Tichiri panyaya iyoyi, Jonga Kandemiri westudio 7 abatawo vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera.
Vativo mabanks atafana kupatsanura avari kutiwo RTGS nebonds, kuita maaccounts akadaro, kuita maaccounts eforeign currency kana kuti maus dollars. Ndinoona richizova dambudziko kana kuti chinorangaridzwa vana veZimbabwe zvakamboitika 2008.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vange vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri westudio 7. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti hurumende yava Emerson Mnangagwa inofanirwa kubhadhara zvikwereti zvayo senzira yekugadzirisa chimiro chayo pamberi penyika dzepasi rose. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi idzi dzinoti pane zvinhu zvakawanda zvisina kunaka zvaitwa nehurumende yava Robert Mugabe, izvo zvinofanirwa kugadziriswa nehurumende yava Mnangagwa kuitira kuti nyika ive nechimiro chakanaka pamberi pedzimwe nyika. Vanoongorora nyaya dzeupfumi uye vakamboshanda kubazi rezvemari vamasimba manyanya vanoti chinodiwa kuti upfumi hwenyika husimukire kugadziriswa kwenyaya dzematongerwo enyika pamwe nekodzero dzevanhu pamwe nevemabhizimisi.
Kwatine problem kupolitics dzedu, ndokune chirwere ikoko, ndo chiri kusodza zvirwere kuekonomics nekumwe kweso. Zvino maeconomists nemasociologists nevamwe vese havadi havo kuda kuita nharo nemapoliticians. Netisi achanongoteredza ndipeke mabhegi zvangu titese ndibude totsvaga basa kunzou.
Vamanyanya vanotionya yezvikwereti ndiyo imwe yasvibisa zita renyika, uye hurumende yava Mnangagwa inofanirwa kuva neurongwa hwekuti ichabhadhara sei zvikwereti zvayo.
Kuti chikwereti chidzingabhadharwa in the short term nechisaizi ye 15, 16, 17 billion kureva nema. We are looking at long-term trends. Totobadara over the next 10, 15, 20 years. Tisinga tariffs muzikwere tiziru kuhisi kwa iko zinu ni machainizi.
Vanotikana izi zichinge zaitika, Zimbabwe inokwanisa kupiwa zvimwe zvikwereti zvekusimudzira upfumi hwenyika. Vanongorora zveupfumi vakazvimirira vaButler Tambo vanotiwo zvikwereti zvinofanirwa kubhadharwa, asi panofanira kutanga paitwawo ongororo yekuti mari yacho yakashandiswa sei. VaTambo vanoti pane zvimwe zvikwereti zvinofanira kubhadharwa nevaridzi vazvo, kwete nehurumende. Vanoti semuenzaniso, chikwereti che $1.5 billion chekubhanga guru renyika inove mari yave kuzobhadharwa nehurumende mushure mekunge bhanga iri rapa vanhu mbeu, fertilizer, matarakita nezvimwe zvekurimisa.
Chimwe chingazodzokavo vochiita ndechekuti ivo vasangoti tiaenda tonobhadhara zvikwereti izvoga, kasi ndavakumbire kana ruregerero rwekuti zvimwe zvikwereti zvisava zvinobhadhagwa, asi zvezvekuti ikonzi aiwa tokuregerai zvikwereti zvenyu takuenderera mberi ndopatichazokwanisa kuzoti tibhadhare zvikwereti. Nokuti inini kwandiri hazvina musoro kuti tongotora mari yangaita sei $1.8 billion toti tichabhadhara zvikwereti, asi nyika nemamiriro ayo kwatingati industry kusina chiri kubuda ukoko.
Vanongorora zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti hurumende haifaniri kupedzera mari yayo zhinji mukubhadhara vashandi sezvairi kuita pari zvino.
Chekutangisisa, tinofanira kugrow economy yedu. That's the most sustainable way. Ende kuti tigrow economy yedu tinenge taimplimenta mareforms, ngati reduce regarding expenditure, ngati improve the doing business environment, ngati deal nenyaya dzana corruption.
Zimbabwe yakatemerwa zvirango nenyika dzakawanda dzekumadokero nenyaya yekutadza kubhadhara zvikwereti kuita sarudzo dzine mutauro pamwe nekutyora zero dzevanhu. Izvi zvakaita kuti nyika itadze kuwana rusugiro rwemari kana zvikwereti kubva kumabhanga, nyika nemasangano mazhinji epasi rese. Izvo zvakaita kuti upfumi hwenyika hudzikire zvakanyanya. Hurumende yava munangagwa inoti inoda kugadzirisa ukama hwayo nenyika dzese nemabhanga nemasangano anopa rubatsiro rwemari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Muchati regerera hatina kukupai ongororo yava masimba kuchera zvizere yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7. Todzokera kwairi.
Ngati nyaya yandaona yavanyanya kutaura inyaya dzekuti vativo mabanks achafana kupatsanura avari kutiwo RTGS nebonds, kuita maaccounts akadaro, kuita maaccounts eforeign currency kana maus dollar. Ndinoona richizova dambudziko kana kuchinorangarizwa vana veZimbabwe zvakamboitika 2008 kusashanda kwemaridzi edu, asi ndo announcement huru yandiri kuona yaitika iyoyo.
Mungatsanangura here kuti zvingafamba sei, nekuti pari zvino nyika iri kungoshandisa US dollar, ndo mari iri kuwanikwa mumabhanga evanhu. Vanhu vangasitarisira sei kuti maakaunti avo angazopatsanurwa kuti yakunzi RTGS, foreign currency account?
Ndo zvataiziva, asi iwo zvavari kuda kuedza kuita ndezvekuti kune vanhu vaya vanotumirwa mari kubva kunze kwenyika, ndo achange akunzi maforeign currency accounts, kana kuti vanodeposita foreign currency maesela achona chaiwo chaiwo mumaakaunti mavo. Saka idzi dzedu dzinongotendererawo mumadandemutande ndo dzaakuzonzi RTGS. Zvichireva kuti salary yemunhu inenge iri RTGS bond, asi kana ari munhu anoshandirawo masangano ekuti vanenge vachimutambirisa nemaus dollars, ndiye anenge ane foreign currency accounts. Saka vanhu vazhinji tinongoti vanhu vazhinji vane maaccounts atanga ama RTGS bond kubva musi wa 15 October. Then kana vakawanawo $2, $3 yavo ndo inenge yavakuzovhurirwa account inenge yakunzi foreign currency account.
Kuuyawo nyaya tiri kunzwa yekuti vanenge vachipinda munyika vekunze kunge vachishandisa mari dzekunze foreign currency.
Kune kwazvinokwanisa kuitika zvikuru sei kunenge kuchigara vanhu ava kwakada kuita sekumahotera. Asi kana munhu adzika paairport andione vachikwanisa kunge vachiziva kuti uyu munhu uyu ndewekunze kwenyika, uyu munhu ndewemuno, asi zvichakonzera kuti kutenga nekutengeserana kwemari kusapere, nekuti zvinenge zvaakuitika ndezvekuti kuchaita vanhu vanenge vachibatsira vanhu ava kutenga nemari dzemuno shoma, iye achitora foreign currency achitengesa pamusika mutemo.
vari kutarisira kuti upfumi hwenyika hungangokwira nezvikamu zvishanu kubva muzana. Munoona zvichiitika here tichiona kuti zvishoma zviri kuburitswa nenyika zvinotengeswa kunze?
Iyo vari kutarisira kuti upfumi hukwire nezvikamu zvitanhatu nezvidimbu zvitatu kana 6.3% kusvika gore rine rakwira. Handioni zvinhu izvozvo zvichikwanisa kuitika.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vachikurukura naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vadoma vandabaningi Nick Mangwana kuti vave munyori mukuru webazi rezvekuburitswa kwemashoko, chigaro chakasiiwa navaGeorge Charamba avo vave kushanda semutevedzeri wemunyori mukuru wedare remakurukota. VaNick Mangwana ndivo vange varisa chigaro weZANU PF kuUnited Kingdom.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm, musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Gurukota rinoona nezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vakurudzira makanzuru emaguta nemaruwa kuti vagadzirise nzvimbo dzekugara dzine zvinhu zvakakwana kuitira kudzivirira kupararira kwezvirwere zvakaita sekorera kana manyoka. Mutori wedu wenhau Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
VaMoyo vataura mashoko aya nhasi muguta reMutare pakupemberera zuva reWorld Habitat rinoitwa musi wemuvhuro wekutanga kwemwedzi waGumi Guru gore rega rega. Vati kugara zvakanaka kwevanhu munzvimbo dzakasiyana-siyana, kungava kumaguta, kumaruwa nenyika yose zvayo, kunoonekwa nezvivakwa zvinotarisika zvine zvinhu zvakakwana.
Kugara kwavanhu kunocherechedzwa nokuti ndo chinhu chikuru chinokosha kuti vanhu vakagara sei. Kana ukasvika kune imwe nyika, kana ukasvika kuna mambo, kana ukasvika kuna sabhuku, ukavona magariro akaita vanhu, unoona nedzimba dzine dzakavakwa zvakanaka.
VaMoyo vati zvinodiwa pakuvaka musha zvakawanda.
Dzimba hazvirevi zvokugara chete. Dzimba dzinoreva dzimba dzetinoshandisa tichiita mabasa eindastri, dzimba dzetinoshandisa tichitengesa nhumbi dzedu imomo. Vanoona dzimba dzetinoshandisa kuti tiite zvimwe zvinhu zvakasiyana-siyana, mawarehouses.
VaMoyo vati vari kufara zvikuru nenyaya yekuti guta reMutare rakachena zvikuru. VaMoyo vanoti hurumende iri kuda kuita urongwa hwekuvaka zvivakwa zvemudurikidzwa kuitira kupedza dambudziko rekuzoshaya nzvimbo dzinovakirwa dzimba mune remangwana. Gurukota redunhu reManicaland amai Ilen Gwaradzimba mumashoko avo ekuvhura mhemberero idzi vanoti vane chivimbo chekuti huwandu hwevanhu vasina dzimba maMutare uhwo hunosvika zviuru makumi mana nezviviri huchaderedzwa kana hurumende yakurumidza kupawo chidimbu chemari pabhajeti chekuwanira vanowana mari shoma dzimba dzekugara. kunyanya vashandi vemuhurumende nevamwe vanozviitira mabasa avo emaoko. Vale nemomutizhe mumwe wevagari vemamutare vanoti dai vanowana mari shoma vapiwawo mikana yekuwana dzimba dzavo sezvo nguva zhinji mikana iyi ichingoenda kune vagara vane dzimba nemari.
Isisu tichazodino isisu tisina chino tisina mari hurumende ngairege kutarisa wanhu wane mari dzavo kare ngaiziwo kuti kune varombo.
Muzvare tsitsi chapoterera vanotiwo havaoni dambudziko rekushaya pekugara richizopera nekuchimbidza zvikuru pachine utungamiriri wezano PF.
Asi vane mari mabvisa EDP ka mukabvisa EDP pakuzva jekerere ya kwete kuti azivi pachine zambevhu hamaya hatitombomawani masenzi achaonekwa nehanhu iyo yatozendo anenge ainawo.
Mumwe vagari vari kuda kuwanira nzvimbo yekugara munharaunda yeWeymouth Park vaJohni Mugwagwa vanoti nzvimbo iyi ichange ichishandisawo dzimwe mhando dzemoto kusanganisira webiogas zuva uye nemhepo sekufambidzana nezviri kudiwa mazuva ano. Ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Leda Moyo.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Melania Trump vasimuka nhasi vakananga kuAfrica uko vari kuenda kunoshanya kwemazuva mashanu. Vari kutarisirwa kushanya kuGhana, kuMalawi, kuKenya nekuEgypt. Amai Trump vari kushanyira zvirongwa zvekubatsira vana vacheche zviri kutsigirwa neAmerica. Vanorwira kodzero dzevanhu muCameroon vari kukurudzira hurumende yavo kuti idzose kumusha zvizvarwa zvenyika iyi zviri kushanda munyika dzekuMiddle East zviri kubatwa senhapwa munyika dzakaita seKuwait. Vanhu vanonyanya kutaura nezvenyaya iyi mushure mekunge mumwe mudzimai ari muutapwa abuda pavhidhiyo achikumbira kumutambi wenhapu wenyika iyi ane mukurumbira Samuel Eto'o kuti abatsire mukusunungura pamwe nevamwe vake 13 vari kuKuwait. Mudzimai uyu anoti vanonyeperwa kuti vachanoshanda mumahotera asi voguma voshandiswa vasingabhadharwe mari. Cameroon inoti madzimai aya azonunurwa uye ave mumaoko ehurumende yeKuwait. Mumwe munhu ange akazvipakatira nemabhambo aaputitsa muguta guru renyika yeSomalia reMogadishu akauraya vanhu vaviri vainge vari mumotokari dzine mauto ekune dzimwe nyika ari kuedza kuunza runyararo munyika iyi. Vaurayiwa nekukuvadzwa vanofungidzirwa kuti ndevekuItaly. Chikwata chinopurikidza mwero cheAl Shabab chinoti ndicho chauraya vanhu ava. Vanhu vakawanda vanogara muHarare vari kutora matano kuti vasabatira chirwere chekorera icho chakatangira mumisha yeGlenview nebudiriro muHarare vhiki mbiri dzakapfuura. Mutori wedu wenhau weStudio 7 akasvika parufu rwakaitika mumusha weTen World North iri pedyo nekuMount Habden nemusi wesvondo akaona vanhu vaikwazisana vachiita zvokurovana zvibhakera pachinhambo chokubatana maoko.
Pose pari kuungana vanhu, pangave parufu kana paminamato, vanhu havasi kubatana maoko apo vanokwazisana sezvinoitika mutsika nemagariro evanhu. Parufu rwakaitika mumusha weTeen World North nemusi wesvondo, vanhu vakanga vasingatambanudze maoko avo vachikwazisana asi kuti vakumanisa zvibhakera zvavo senzira yekubatana maoko parufu urwu. Izvi ndizvo zvaiitwa zvakare kunyaradzo Funeral Parlor apo hama neshamwari dzaiuya kuzotora mitumbi yehama dzavo. Mumwe mugari weTeen World North amai Auxilia Mudonga vanoti vanhu vari kushandisa nzira dzeutsanana parufu pavanenge vakaunga.
Kwetu tinozi kune mari rakabva kuitika takaona kuti vanhu vanga vane ruzivo aita vanhu vakasvika vasingabatane maoko vogeza maoko vakubuda vogeza maoko vaibika vaitoona kuti chikafu vasuka mirivo nejiki vachiona kuti hapana nhudziri kudii kuvhara zvataicheka zvese mune makavhara vokusuka midziyo yacho nemishonga zviri kirini nokuona kuti vamachekera mavheji enyu otsvinaimai muchitaira nenguva saka hapana munhu nhama yasvika pakupera hatina takaonza agwara takatoona kuti vanhu vanga vane ruzivo vanga vane ruzivo rwakakwana.
Amai Mudonga vanoti vanhu vanhu vari kuyeuchidzana nezvekorera zvokuti chimbuzi chepamba pavaive vari pane rufu chaigezwa nguva dzose nemishonga nekudzivirira kupararira kwehutachiona hunokonzera korera.
Vachikoyekedzana chaiyo chinjira kune korera sikana uyajindo unongodiwa pamunhu pako self hygiene fangodi iitwe kuitira kuti zirochi korera. Aiwa vanhu tichatakona kuti vanhu vanozova vanhu vasingarari pamariro wozova iwe kuti akaiva vabata maoko achidi achienda roma kwadi achienda vakaona kuti vanhu mukazara mukaungana panoitika zvinhu zvakadi zvakasiyana siyana nenyaya yekuchimbuziwo kuvaiwo vanhu mushoka yanga iri kuchimbuzi zvichisa zvichigeza after 20 minutes kugeza chimbuzi.
Mumwe mudzimai amai Faith Chewe vanoti vanhu vave neruzivo rwekudzivirira kubatira chirwere chekorera zvakanyanyisa.
Kolera iri kuuraya, kolera yapedza hama neshamwari, asi vazhinji taakuziva kuti tinodzivirira sei kolera kuutsanana, kuti tichibva mutoilet togeza maoko, tichibata chikafu togeza maoko, chikafu chedu tinofanira kudya chichipisa, ende tinofanira kugeza mafruits edu, hatifanirwi kungoti kumhoresana, takufanira kumhoresana nezvibhakera kana kusatomhoresana zvachose.
Amai Chewe vanoti chirwere ichi chabata vanhu vakawandisa zvekuti vamwe varwere vari kurara pasi kuBeatrice Infectious Hospital, icho chiri pasi pekanzuro yeHarare City Council.
Ndine hama yakaenda kuNazareta vakarwara bamunini namainini kawani bamunini vachibva varapirwa kuGlenview but vakangoti vachivakaadmitwa vaadmitwa think for 4 hours ndobva vanzichiendai kumba because panapa pazarisa vachisvika kumba vazvaita futi serious vabvadzoserwa futi kuhospital. KuNazareta vari kurapwa but vanhu vari kurara pasi and zviri kunzi zvimwe zvinhu zvakaita semagloves neimwe mishonga hakuna saka hatizive manje kuti chakunyanyouraya vanhu kushayikwa kwemishonga yekuvarapisa here.
Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti korera chirwere chinodzivirika nyore nyore kuburikidza nekuita utsanana. Ndakamirira Studio 7 kuTeen World North muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Chikwata chine mukombe wechibuku Super Cup cheHarare City chatambidzwa mutambo wakaomarara neHighlanders mumubatanidzwa wemakota finali emukombe uyu waitwa nhasi Maskati. Michael Kariati anotipanya iyi.
Chikwata ichi icho chakatora mukombe uyu kaviri muna 2015 na 2017 uyezve chikapinda mufinali muna 2014 chatambidzwa Highlanders. Zvitevera mubatanidzwa yezvikwata yemitambo mina yaitwa Maskati anhasi. Asi vePremier Soccer League havana kubuditsa kuti mutambo uyu nemimwe mitatu yasara mumukombe uyu ichatambirwa kupi, vachiti ivo vachazivisa kana vaita musangano nevanoisa mari mumakwikwi aya veDelta Beverages. Mitambo iyi iri kutambwa svondo rino. Mutambo pakati pema Sunshine City Boys neBoso ndiwo mutambo mukuru pamibatanidzwa yaitwa nhasi, iyo iri kusanganisirawo mutambo wezvikwata zvemuHarare Dynamos neHerentals. Magreen Machine Capes United ayo ari kutarisira kutora mukombe uyu kekutanga kubvira muna 2014 achatamba nechapungu musi mumwe chetewo neTrat iri kurwisana neTriangle. Chikwata chatora mukombe uyu tinowana zviuru makumi manomwe nezvishanu zvemadhora uyezve tinobudirira kumirira nyika makwikwi e2019 CAF Confederation Cup. Chikwata chinotora mukombe weleague chinotamba muCAF Champions League. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa urongwa wemafambisirwo emari kana kuti monetary policy ya gavana weRBZ Dr. John Mangunja. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pa Masai Sai anoti 909 AM 15460 kHz for shortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera tongotarisa musoro yenhau dzanhasi. Gavhuna weRBZ vamangunja vanoparura urongwa hwemashandisiro emari kana kuti monetary policy. Nyanzvi dzozeya mashoko ezanupf kuti inoda kuongorora chapa kuti mitengo yezvinhu ikwire. Tabata svika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zeninga ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda